vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wemuvhuro wenyana 13/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 vamwe makumi mana nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuru vari kubato reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuru. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika oshushikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwawo nevamwe vezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 49 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevasere kana kuti 4538. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 126,269. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu nezana nemakumi mana nevasere kana kuti 2,845,148. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi matanhatu nezvitatu zvine zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1,863,136. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro dzimwe nhomba dzerudzi rweSinopharm dzinosvika zviuru mazana mashanu dzinonzi dzakapinda munyika nezuro kubva kuChina. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakatenda kustudio 7 kuti nhomba idzi dzakasvika munyika nezuro uye dzimwe dzinosvika miriyoni imwe chete dzerudzi rweSinovac dziri kutarisirwa kupinda zvakare munyika nhasi kubva kuChina. Matore MDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kupa nhengo dzeparamende nemakanzuru dzichiri kubato reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana kuti dzinge dzabva kubato iri dzichienda kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muzvigaro zvadziri. Vachitaura nestudio 7 mushure memhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri MDC yaumbwa, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakati bato ravo rave kuzotora matanho akakodzera ekudzinga vose vasiri kushanda nebato ravo asiwo vachiwana zvinhu kubva kuparamende kana kumakanzuru izvo zvavari kuzoshandisa mukurwisana neMDCT kwete kusimudzira bato iri. VaKomichi vanoti hapana asingazive kuti bato reMDCT ndiro bato riri pamutemo mushure mekucherechedzwa nematare edzimhosva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatigoni kuramba tichinyeperana kana tichitamba mahumbu kana tamba gemu. The truth of the matter is that MDCT ndo iri in charge. Ndo MDCT yakaenda through mitemo, yakaenda through macourts, decision ikapaswa nemacourts. MDCT ndiro bato riri kudhana urongwa hweMDC. Zvakamboitika zvokurwisana kuti ndiani ari anofanira kunge achitungamira. Ibato rinofanira kuchitungamira program zeMDCT zvakapedzwa namatai vana Senator Douglas Monzora, vana Mike Kupe vana mudzure vakandingana na commission vanotungamira MTC tisu takasara tine harvest house tisu takasara tichirana tichinoso tichitungamira paramende tisu takasara zvakatitungamira maprovincial council tisu takasara tichitungamira zvakara malokal garden councillors tisu now hakuna umwe munhu futi wakapuwa simba iroro saka tisine simba racho saka tiri kuti kana uri member of parliament kana uri provincial councillor kana uri councillor wemba government unofanira kuti uchishanda neMTCT kana waramba kushanda neMTCT tiri kuti enda zvako
saka muri kuvapa kusvika riini vanhu ivava kuti vange vabuda nepfungwa yekuti vouya kubato kwenyu here kana kuti voramba vari kuMDC Alliance
kuti hatina mumwe wakashata hatina usiye hatimuri kudzinga vanhu chikuti mwedzi waSeptemba wese uyu tinofanira kunge uri womwedzi wanofanira kufunga nezvako nezvedu takatoisa nhume yedu iri kufamba kumacouncils kumaprovinces vanova maifef musarurwa local government secretary achifamba achiona namamp namameya namacouncillors achitaura navo kuti vakomana vasikana nzira yatsikinda ndei ngatikupa gwara direction zvekuti tifanira kuendawo nekuti vamwe vaiti hamusi kutitaurira chokwadi hamusi kutipa direction saka takaanaudza mwedzi waSeptemba somwedzi wekuti ngatitauriranei ngatisanganei ngatipane chiedza ngatiexplainei chokwadi kuwana weMDCT saka nhasi rava zuva randatora sezuva rakakosha rekuti ndisise mumashoko awa sezvo ndiri ndasina vachemen womusangano ndinotopa direction romusangano saka ndataura mazuva ava kuvanhu vese hatichadi kuona mp ari muparamendi asingasapoti zvika zvemdct hatichadi kuona councillor ari mulocal government asingasapoti zvika zvemdct hatichadi kuona zvakare munhu anonzi ndi meya asingasapoti zvika zvemdct satiri kuti kana uri meya usingasapoti zvika zvemdct vakasugare ipapo tise munhu anoziva kuti mdct ndiyo musangano saka iko zvino hatichambosi takasi kana kuzeza kana vavanga vachipona nekuti because maconstitutions MPs tirikuvaendesa
sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vari parunhare muHarare nestudio 7 sezvo tichitema tisina kwatakarerekera tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachiwayo avanoti bato ravo harishamiswi nezviri kurongwa kuitwa neMDCT izvi vachiti ibato riri kushandiswa nezanupf kuparadza MDC Alliance
mashoko emunhu asina chekutaura akadumbirwa akatsamwa mashoko emunhu wekuti pfungwa dzinenge dzasvika pamuganhu asi kuona kwatinoita ndekwekuti vanhu vanoziva kuti hapana vanovateverera saka vanhu vanoda kushandisa matakitiki ezanu ekutyisira vanhu matakitiki eumbimbindoga wakafanana wezanu saka kungotaurawo isu tiri bato revanhu hatina nguva yekumanikidza vanhu hatina nguva yekuti iwe tamimba yedu tichifosa vanhu vese vanosapota president Nelson Chamisa vanosapota musangano weMDC Alliance vanhu vanotouya nechido chekubatira pamwe chete kuti sunungure vana veZimbabwe saka izvi zvokuda kutyisizira vanhu vanenge vakapinda pazvigaro sezvamunoziva kuti varipo muparamendi nekumacouncil kuburikidza nevhoti yavakawana yeMDC Alliance nesapoti yavaipiwa naprezident Nelson Chamisa saka izvi kungotaurawo kwemunhu anonga achiziva kuti ndiri paumbavha ndiri pakuba saka kuti uchiba unofanira kuita zvegenyapfu zvisizvo zvisiri pamutemo ndosaka muchiona vachitaura tsinga dzichibuda ndonyaya yacho yekuti munhu akatsamwa anoziva kuti hazvaari kuita zvisi pamutemo
asika kunyange muri kuvati vari kushanda pamwe nezano vachizodi vachangoenderera mberi nekudzinga nhengo dzenyu muparamende zvinozokubatsira ichi
nyaya iripo yatofanira kuziva inyaya yekuti varume nemadzimai ava vanosvitaMDCT nezanupf vari pamubatanidzwa wekuda kuputsa Zimbabwe kuda kuputsa musangano saka inyaya inozikamwa zvizvo vari kushandisa mapazi ehurumende zvisizvo kuita zvinhu izvi vari kushandisa ministry of local government vari kushandisa parliament kuita zvinhu hazvisi pamutemo zvinhu zvinotozikamwa zvizvo zvari kuita zvisi pamutemo asi nenyaya yekuti vane masimba ekupindigura nekumonyorora mutemo wevanhu saka kuti apa vanoda kuratidza kuti asi tinokontrola system isusu tinoshanda nezanu ndozvaroda kuedza kutaura kuti nguva yekunyengerana hapasina nguva yekuti hapasina kudada nekushandiswa nezanu zvinoshamisikawo komichi kuti vasvika paextend yeuruvengo yakada zvakadaro vasikapa extend yekunyatsoita chizano chiri pachena chakadaro chekuti munhu waakutodada nekushandiswa nezano waakudada nepartnership yakuri nayo nezano pakushonyongura mutemo wenyika.
Saka mune matanho amuchatora here kudzivirira iyo chenjedzo yapiwa neMDCT?
Hatina nguva yakuteerera mashoko akaita seivavo. Isusu tiri pagwara redu retakasungano nevanhu nyaya yechitetezi convergence for change. Vanhu vari kuungana pamwe chete kubva kumativi mana ezimbabwe, kubva kudiaspora. Tese tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete, tiri kuisa energy yedu pamwe chete kuti aiwa takuda kutisunungure zimbabwe. Nyaya yekuita chimainini, nyaya yekuita kubapadzirana yapera. Ya enough is enough. Zvakwana, matinyaira. Takuda kupedzerana mabalo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Trachewayo vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata veZANU PF kuti tinzwewo zvavanotaura panyaya iyi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti Crisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Peace Project anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwavo nevamwe vezvematongerwo enyika vachiti zvinokonzera kusagadzikana munyika. Sangano reZimbabwe Peace Project mugwaro rakaburitsa rakashora mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba yekuti vakarwa hondo yerusununguko havasi kuzoregedza mutungamiri webato runopikisa reMDC Alliance vachitungamira nyika vakakunda musarudzo. Vacharamba vakanyora mashoko aya paTwitter pavanozviti @jamwanda2. Muna 2017 mauto eZimbabwe akapidigura hurumende yemushakabvuva Robert Mugabe. Mugwaro remwedzi wanyamavhuvhu sangano reZPP rinoti nhoroondo yemauto yekuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo inozivikanwa nekuti vakambozviita muna 2008 pakafa vanhu vakawanda musarudzo dzechipiri kana kuti run off. ZPP inoti vanopikisa hadzisi mhandu uye zvabuda musarudzo zvinofanira kuremekedzwa. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa Mavhinga mugwaro ravakanyorera Crisis in Zimbabwe Coalition vanoti nyaya yemauto ikasagadziriswa panogona kuita dambudziko guru musarudzo dza2023. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaMavhinga.
Kana tichicherechedza sarudzo dzakapfuura kunyanya dza2008 tinoona kuti utungamiri wemauto wakapindira zviri pachena mune zvematongerwo enyika uye zvemunyaya dzesarudzo. Vakataura ivo pachena kuti havadi kutsigira mapatano mapikisa vanoda kutsigira batoro rinotonga reZANU PF. Zvakare vakapindira munyaya yemhirizhonga yakanyanya yakaitwa mugore ra2008 pakapondwa vatsigire MDC vanodarika mazana maviri. Zvakarewo tinoziva kuti vamwe vatungamiri vemauto vaitaura pachena kuti ivo vari mune zvematongerwo enyika kunyange zvazvo zvisiri pamutemo. Takaonawo zvakare kuti muna mbudzi wa2017 mauto akapindira mumakakatanwa aiitika muZANU PF vakatora divi ravakatsigira ndokubva vabisa vamugabe nechisimba.
Zvinongonzera matambudziko akaita sei?
Dambudziko guru muZimbabwe kuti mauto anopindira mune zvematongerwo enyika vachishandisa chisimba nepfuti dzavanenge vakambambashira ndo zvinotyisa izvozvo. Chingaitwa kuti zvigadziriswe, tinoziva kuti mutemo wagara unotodzivisa unoramba kuti mauto apindire, asi dambudziko nderekuti hapana zvinoitwa kana mauto akapindira mune zvematongerwo enyika.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri vaMavhinga?
Tinodiwa ndechekuti vatungamiri venyika iko zvino, vatungamiri vemauto ngavataure pachena kuti havazofi vakapindira mune zvematongerwo enyika, nekuti ivo semauto vanomirira mhuri yese yeZimbabwe kwete bato rimwe chete rezvematongerwo enyika. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti masangano anotsigira nyika yeZimbabwe anosanganisira sangano rekuchamhembe kweAfrica reSADC reAfrican Union neUnited Nations ngavarambe vachirovedzerawo kuti utungamiri hwemauto ngahusapindira mune zvesarudzo. Ndiyo nzira yega ingaita kuti sarudzo dzive pachena, nekuti panenge pasisina mhirizhonga inobva kumauto uyezve pange pasina kuvhundutsirwa kwevanhu nekuti vanhu vanotya hondo vanhu vanenge vachiudzwa kumaruwa kuti mukaita zvakati masoja mauto achauya okuvhiringidzai saka kana vakaziva kuti vanenge vakapombonoka nokusununguka kuvhota pamadiri avo zvinobatsira kuti mhuri yeZimbabwe isarudze pachena pasina kumbunyikizwa kuti ndivanani vanofanira kuti vatungamira munyika
Sikazanu PF inosimboti hapana chakaipa kuti mauto apindire munyadzi zvematongerwo enyika nekuti vari muchiuto ava ndo vakarwa hondo yerusununguko nekudaro hapana mutsauko wakasiyana nebato
hazvisi pamutemo hazvimo mubumbiro remutemo reZimbabwe kuti mauto anofanira kupindira mune zvesarudzo tinoziva kuti mukupera kwehondo mugore ra 1979 kwakaitwa sarudzo muZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe vasarudze vavanoda kuti vavatungamirire saka chinofanira kutungamidzwa muutongi wejechetere weZimbabwe inyaya yesarudzo dzisina kumanikidzwa saka mauto ngarege kufunga kuti vanhu veZimbabwe havana kodzero yesarudzo ngavaremekedze kodzero iri mubumbiro remutemo renyika rekuti vatungamiri vamiririri vemuparamendi vamiririri rekumadhorobha vemacouncils vanofanira kubva kuvanhu kwete kubva kumabaracks kumauto hazvisi izvo hakuna mutemo unodaro
mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadheva mavhinga vanga vari parunare kubritain nablessing zulu westudio 7 Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa nawo repadande mutande reNewsWalk rine musoro wenhau unoti mutambi wecricket akaita mukurumbira wakanyanya pasurose mumakore adarika Brandon Taylor akadzivisa chechipiri kuti ave kusiya mutambo uyu mumakundano epasurose makore mana mushure mekunge adzoka kunotamba zvakare achibva kuchikwata chekuengland chenottinghamshire zim live ine musoro wenhau unoti kambani yesakunda holdings iyo inove yamuzvina bhizimusi vari kupomerwa nyaya dzeuori mukutengwa kwemafuta edzimotokari vakuda kwashetagwirei nechipiri ichazivisa nezverutsigiro rwaichapa kuzvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvedynamos nehighlanders chikwata choga choga chinonzi chichapiwa mamiriyoni matatu emadhora ekuamerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
Vakadiwo vapakuri venyaya munoti pakuriro news nokutinakidza kudai ini ndichanoda kutaura kuvandichoti vanhu onaiwo nhamo itaiona taneta nezvazvo ini ndichangoda kukurudzira kuti vanhu hande tonoregister kuvhota tivhote ngokuti tatambura kwenguva yakareba tichizotiwo kunawo president wanelson chamisa musabasa nazvo vanelson musavhunduki ngokuti zvisi zvezita victor munzwa tinei nazvo tisatoya kuvhotera ndima kuti muite president wedu mutiunziro chiedza taneta kuva murimi ndatenhamo
pamusoro westudio 7 mamukasei vashamarero vose indanichida kungobatsirawo pamusoro pezita kuti dei waro bato redu ragona kuchinjawo zita vangochinja ngozi zvataurwa nanamunzura izvi kazhinji zvotoitika nekuti vanobatsirwa nebato rekutonga saka kungochinja zita nguva iripo kwakangonaka zvako ngozi hapana chombokona zvavatotaura zvavatotaura nekuti vari kutotaura zvatinotora takatora saka asi vanhu havana nekuti nyambwe mukatarisa chaiko magungano erufu panoinda vachamisa panoratidza kuti pane vanhu vana muzora tinamboona vakambounganidza kana vanhu vaviri vatatu nyangwe vakauya kumanzvimbo dzatogara havakwanisi kuunganidza vanhu saka haiwa hatishaivisiwe hope namunzura saka kuchinja zita nyangwe vakashandisa rabiti chairo kati yabiti isi kungoziva kuti vachamisa ndovatichivera chero vakashandisa kati yanhingi asi tingoziva kuti vachamisa ndovatotevera yakandorenjeswa kare tangi
Mukasima, Mukasika, Indian,
Mamukasi pastudi season ndiye zvipimo boze mchuma pabotswana apo pazimbabwe panofanga kurongeka anotadza kushaya zvitupa roita sei hurumende ngaione plan azvichendera kuchara nechekuti maticha ari kuchema zvanzi mari ngaidzokere pa 540 usa kana muri kutaura kuti enene 40 usa mashure saka hurumende yanga isina kurongeka ipapo kuma 2017 zvichidzika 2018 zvichidzika izvo zvakarongeka plus amunangagwa vanakona kutonga nyika ndokutonga nyika asi chevari kukonawa kutungamirira nyika kutungamirira nyika ndokuri kukonewa
pastudio 7 makadiko tine urombo nezvakaitwa mawarrior nedzimwe timu South Africa neEthiopia chandiri kuona bhora rikukanganisika pacombination chinonzi bhora combination vangatori vanhu vari kutambira kunze kwenyika nevanhu vari kutambira munyika imo vanenge vasina combination saka dei zvaita kuti next time ungotambisa vanhu vane combination vanhu vagara vari munyika imo mungavatambe imomo vana bhiliyati vasiye kwavari vana musona vasiye kwavari nekuti kugohwesa kwavanoita ikoko inyaya yecombination yavo nevanhu vari ikoko saka makusvika kuvatambisa uko combination inenge yarasika saka panoda kuti pagadziswe ipapo pacombination
Komajonga mkomajonga hapo. Tatara pa komana ezanwa. Komana ezano ezanwa ezano. Komana ezano kana mchindinzwa bvumai kusakara. Bvumai kusakara. Hapana chinji singaperi. Zvazopera manje. Zvazopera. Chinji from 1980. Hamukanganisi mimi. Ndimi wano munogona. Shua 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 shua. Munoda kuti imimi zvinhu zvese munongo tinogona tinogona maticha aita zvogadzirisa. Tazogara nao pasi. Ha? Kutambirisa 20,000, 24,000 bhuni. Zanuka. Zanuka maondonga nyika. Maondonga nyika. Kana musina defeat tora ED gaende kuita coach kao. Tono ti amikombe si tinongo kumba. Tora ED gaende kuita coach. Maoria. Maybe pamwe tinowi tinopinda omu 2022 World Cup. Anda muna defeat. Tutora ti maz. Isusu muna nechiono tinomuziwa. Nekuti chiso wano sirikura arama maji. Munyika yeZimbabwe imima hapana uchamunomboona aiwa 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 zvidiba tatinongokurudzira nawese vari kumamisha uko vari kuzumba uko vari chinhoi vari blawayo vari honde vhale ndiwaipe kuvhotera pana chamisa ndo pane shanduko chinja maziro
Dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Boka rinoona nezvekuferefetwa kwenyaya muAmerica reFBI nemugovera rakaburitsa gwaro rakambenge rakachengetedzwa rine chekuita norutsigiro runonzi rwakapiwa zvizvarwa zveSaudi Arabia zviviri zvinopfurikidza mwero zvakarwisa zvivakwa zvemuAmerica musi wa11 Gunyana muna 2001. Gwaro iri iro rine mapeji 10 nematanhatu rinodonongodza kudyidzana kwevarume vaviri ava nevanodyidzana neSaudi Arabia vari muAmerica asi haripi umbo hwekuti vakuru muhurumende yeSaudi Arabia vane chekuita here nekurwiswa uku. Gwaro iri iro rakaburiswa zuva rekurangarira makore makumi maviri kurwiswa uku kwaitika nderekutanga kuburiswa kubva pakapiwa mvumo nemutungamiri wenyika vaJoe Biden yekuti magwaro anga agara asingadzivikanwe neveruzhinji aburitswe. Hurumende yeSaudi Arabia yakanga yagara ichiramba kuti haina chekuita nekurwiswa kweAmerica uku uye muzinda wenyika iyi muAmerica Wakazivisa kuti wakatsigira danho rekuburitswa kwemagwaro aindinga akachengetedzwa aya senzira yekupedza nayo zvipomerwa zvekuti Saudi Arabia yaive nechekuita nechiitiko ichi. Vanoongorora zvematumirwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vanoti kuburitswa kwegwaro iri kune veruzhinji chinhu chakakosha zvikuru sezvo zvichibatsira vakarasikirwa nehama neshamwari kuti vazive zvakaitika.
Gwaro rakabudiswa iri igwaro rine 16 pages rakaitwa declassified kana kuti rakabiswa kubva mumagwaro akachengetedzwa zvinova zvakaitwa nemutungamiri weamerica vajoe biden. Igwaro rine imwe information irimo yezvakaitika pa 9/11 zvakanga zvakachengetedzwa nekuda kwekuti zvinogona kunge zvakanga zvisinganatsonzwisisika kuti zvinobatanidzira here vakuru vakuru vedzimwe hurumende nezvakasiyana siyana. Asi pari zvino raburiswa pachecherere kuti ani naani anoda ari kuruona akwanise kukuruona.
Saka izvi zvinobatsira zvakadii kune vanhu vakarasikirwa nehama neshamwari pakurwiswa kwakaitwa America muna 2001 iko?
Zvinobatsira zvakawanda nekuti vanhu vakawanda vane hama dzakafa pachiitiko ichocho vanga vari kutsvaga yatingati yaclota kana kuti vanatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuhama dzavo. Saka zvinobatsirawo izvozvo kuti zvinovapawo umwe umbowo hwakawanda, uyezve kune mainsurance companies nemamwe mapato akawandisa zvikuru kwazvo vakanga vakatoisa malawsuit vachida kuita sue hurumende yeSaudi Arabia kuti ine zvayaitika kana kuti yakanga iri muurongwa hwe9/11 ihwohwo. Saka pepa razobuda iro rinenge rinoratidza kuti pane dzimwe nhengo hadzo dzinova dzadziri nhengo dzehurumende yeSaudi Arabia dzakanga dzichitaura nevanhu vakaita chirongwa chasi pari kunzipo hazvisi kunatsokujekeseka kuti hurumende yacho chaiyo chaiyo yeSaudi Arabia yakanga ichizviziva kana kuti yakanga yakatuma vanhu vavo.
Saka kuchenurwa kwaitwa hurumende yeSaudi Arabia uku kunosiyawo papi zvipomerwa zvayanga ichipiwa, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vachingonongedza kuhurumende iyoyo?
Ndinoona kuti kwavari sehurumende zvinogona kuvajekesera kuti varerutsire kuti vanhu vakukwanisa kunatsotaura pai zvakanaka kuti tarisai muone magwaro kana kuti investigation dzakaita dziri kuti chenura. Ndinoona kuti zvinogona kuvabatsira, asi panguva imwe chete iyoyo tinoonawo zvekuti vajoe biden varenge vari kuratidza kuti vari kugunununa zvikuru kwazvo nekubatanidzirwa kunoita prince weunited arab emirates kuti vachinziwo vanopomerwa pakurawa kwakaitwa mutapi wenhau wemuamerica rudzi kashoti. Saka zvinhu zvacho zvinongowanika kubatana batana kari kuitika kuti unatoona kuchenurwa chaivo chakwaita hurumende yeSaudi Arabia zvinogona kuti zvichinetsa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday vari parunare kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa necovid-19, vamwe 40 nevapfumbamwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nesvondo. MDCT inopa nhengo dzeparamende nemakanzuro vari kubatwa reMDC Alliance kusvika kupera kwemwedzi uno waGunyana kuti dzinge dzadzoka kuMDCT kukundikana kwadzo dzodzingwa muparamende nemumakanzuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika osvichikana zvikuru nenyaya yekupindira kwemauto kana kuti kushandiswa kwavo nevematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichia kupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemire ndichiti moswera zvakanaka vateereri.